isusu vatsigiri veDynamos tiri kushushikana kwazvo nekukundikana kuti tikunde kwataita kurufaro pamutambo watambwa nhasi masikati nechikwata cheShabani Football Club. Tinoona kuti taifanirwa kunge tanga takunda chikwata ichi kuti tirambe tiri pamusoro pePremier League pedu kuti tikwanise kuti tirambe tine mukombe wakaita kuhwina makore maviri akapera we. Asi tawanikwa tichikundikana kuti tihwine zvinove zviri kutishungurudza zvikurusa.
Zvamira zvakadai, munofungidzira kuti pachamira sei tichitarisa kuti pari zvino imi neHarare City muri pamaangange ne50 points tichiona Islanders ine 51 points pamusoro penyu?
Pari zvino takutongonamata kuti Harare City iite basa ikwanise kurova chikwata cheIslanders musi wesvondo pazvinosangana muRufaro Stadium. Isuwo tokwanisa kunokunda chikwata cheChikenini kuBurwayo kuti tirambe tichirimo mumakunda anaya kuti tikwanise kuwana kwati tichitora mukombe wezvakare.
Pane zvamungashore here pamutambo watambwa nhasi?
Pamutambo watambwa nhasi ini pachangu ndinosvora vakomana vedu vatamba. Vanga vasina nzara yekuti vakunde chikwata cheShabani nekuti tinoona kuti muchidimbu chekutanga tawanikwa tichicreata mukana wekuti tinomuse zvibodzwa wakawandisa zvekuti tingadaita vatangogara takunda chikwata ichi mufirst half, asi tawanikwa vachitambi verekumberi vachikundikana kunwisa magwesa zvibodzwa. Izvi ndo zvandanyanyoshora nekuti kana tasvika patave apa pachinhano chatave pane pasade kunzi tiitirwe basa nedzimwe timu pauda kuti isu pache zvedu Dynamos tikwanise kunwisa mabhora tikunde tega, kwete kuti timirire kuzwa kuti kubhabha shoods kwaitikei kugwanzura stadium kwaitikei. Saka ndasvora zvikuru vakomana vedu havana kutamba vaine nzara yekuti patamira paipa tafanirwa kuti tizvihimire tega.
Pane zvamungakurudzire here murayiridzi vapasuwa kuti vaite pamitambo yenyu miviri yasara zvingasandure mamiriro akaita Premier Soccer League log pari zvino?
Ini pamitambo miviri yedu yasara chandingakurudzire mutungamiri wedu wandinovimba naye chaizvo vakalisto pasuwa ndezvekuti apa hapachadiwa kuti tinyanyoenda tichiti tivhare gedhe. Takufanirwa kutoenda kuti tinotsvaga zvibodzwa nekuti apa hapasina chatingati tinoluza maningi. Tikufanirwa kunotsvaga zvibodzwa zvekuti tikunde kutanga kwemutambo. Kana takwanisa kunwisa zvibodzwa kutanga kwemutambo tobva tangogara takunda tohwina. Kunodifenda hakuchatibatsira zvakanyanya. Taura kutoisa vakomana vane ziso rekuda gedhe chaizvo chaizvo.